Vataveri vechikwa taichi nasi, vanga vachiimba kuti ndiraya anofarira kusiiswa basa. Mushure mekunge, Dimbare yarohwa 1-0 ne Cranbourne Bullets muvengere stadium. Izvi zviri kutevera kunyunyuta kwakaita vatsigiri vamwe chetevo svondo rapera apo Dynamos yakatatarika ndokuita mangange 0-0 ne Triangle. Izvi zviri kureva kuti Dimbare yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yavatamba yakateverana, izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi. Muongorori wemutambo wenhabvu vaPeter Musengezi vanoti zviri kuitika kuna Ndiraya hazvisi zvitsva sezvo vatsigiri veDimbare vachida kugara vari murufaro.
Fans eDynamos vanhu vanotarisira Dynamos iwine magames ese ainotamba, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Dynamos yasiwa nemapoints masere neFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints makumi mana nematatu mushure mekurova Blauwe Chips 1-0 nasi Maskati. Pakati peFC Platinum neDynamos pane Chicken Inn iyo iri kutamba mutambo wayo neTenax Musakubva Stadium mangwana. Chicken Inn yasiwa neFC Platinum nemapoints matanhatu asi yakasiyana neDynamos nemaviri. Herentals yakwirawo kusvika pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi matatu mushure mekuzvambura ngezi Platinum Stars 3-0 muNational Sports Stadium. Asi murayiridzi wavo Kumbirai Muti Wekuziva haasi kutaura zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika pavakapedzisira kukwikwidza apo vakapunyuka kuenda kuDivision 1 neburi retsono.
Tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatsokumira zvakanaka.
Nhasi zvekare asi muBarber Field Stadium Blauwe City yazvirerutsirawo muhondo yayo yekubva pasi petafura mushure mekurova Hwahwa 3-1. Blauwe City yave nemapoints gumi nemasere ndokuenda pachinzvimbo chegumi nenhanhatu yasvetuka Tenax nepoint imwe chete. Hwahwa yaramba iri pasi petafura nemapoints gumi nemashanu. Mimwe mitambo iri komangwana apo Black Rhinos iri kushanyira Capes United, Highlanders iri pamusha neManica Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.